Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 2 2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inokunda zvine mutsindo musarudzo dzenhengo dzeNational Assembly. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nekunonoka kuri kuita ZEC kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Masangano emachechi onamatira runyararo munyika. Wandu wevanhu vakafa mushure mekupfurwa nemauto nezuro unonzi wasvika pavatanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuti ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo dzeparamende mushure mekuwana zvigaro 145 MDC Alliance ikawanawo zvigaro 63 bato reNational Patriotic Front rikawana chigaro chimwe chete ukuwo vatemba muliswa vakakwikwidza vakazvimirira kuNorton ndivo vakabva vakundawo musarudzo idzi. Zvigaro zvawanikwa neZANU-PF zvinopa bato iri mukana wekuwandudza bumbiro remitemo yenyika. ZEC yazivisawo kuti ichatanga kuzivisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika nenguva dza10 nhasi manheru ano. Iko zvino tochimboenda kuHarare kune mutori wenhau Jonga Kandemiri. Waswera sei Jonga?
Aiwa, zvakanaka Blessing.
Nhare yacho inenge iri kumbodimbu pano nepapo, asi tinofunga kuti tichakwanisa kuti titaure. Wambenge waenda kwanga uchitaurwa nevatori venhau, ungatiudze kuti ndekupi uye zvinhu zviri kufamba sei muHararo?
Kwekutanga kwandamboenda Blessing kwanga kuri kuZEC kwanga vachizivisa zvawataura pamisoro yenhau kuti ZANU-PF yakawina zvine mutsindo, vachigadzirisawo kuti kana kuti nhamba dzavakanga vakapa nezuro vanga vakadziti kanganisei. Saka nhasi vazenge vachitsanangura kuti ZANU-PF yakawana zvigaro 145, MDC Alliance ikawana 63, kuti vamuliswa vakazvimirira chigaro chimwe chete nebato reNPF chigaro chimwe chete. Tichibva tazobvapo tichinopinda kumapurisa aitawo musangano nevatori venhau pavanga vachitaurawo kuti kune vanhu vatanhatu sezvo vataura vafa kusvika pari zvino kuburikidza nemhirizhonga iyoyo, kuti gumi nevana kana kuti 14 vakakuvara, kuti zvitoro manzi 22 zvakakuvara zvakakuwadzwa pamwe chete nedzimotokari dzinokwana kuita sere dzakapiswa.
Vataurawo here kuti vakasunga vanhu vangani?
Hongu, vataurawo kuti vasunga vanhu vanokwana kuita 26 kusvika pari zvino, 26, vachiti gumi nevasere kana kuti 18 vasungwa nhasi pamuzinda webato reMDC Alliance weMorgan Richard Tsvangirai House. Ndopavari kuti vanhu vanga vakazvivharira mumipanda. Mupanda mumwe chete wanga uine vamwe vanhu gumi vavasunga ivavo, mumwe mupanda uine vanhu vasere kuti vakwane kuita gumi nevasere kana kuti 18. vataura kuti pane vasungwa ipapo panosanganisira vashadzi kumashaya mombe. Ndofunga muno ayeuka kundovanga vakamirira batore MDC Alliance kana kutumbatanzwa MDC Alliance kuHarare South. Vari kuti ndemwe vanhu asungwa ipapo. Vajekesawo zvakare kuti havasati vasunga vatenda ibiti, asi vari kuti vachiri kuda kunge vachinzwadivirawo kana kuti yatingati interview. Hanzi tichiri kuda kuti tinge tichitaura navatenda ibiti, ndo zvavazivisawo izvozvo.
Asi vataurawo here nyaya yemauto kuti sei ari mugwagwa?
Vari kuti mauto akauya mushure mekunge akokwa nemapurisa, vachitiwo mauto anosenza achipiwa zvokuita nemapurisa yatingati under the police command. Ndo zvavataura vanga vachitaura vakamirira mapurisa, assistant commissioner Charity Charamba.
Ko imo muguta zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Muguta muna vanhu blessing, nokuti masikati vanhu vanga vachinzi vange vachibuda vasina zvavari kuita muguta. Asi mapurisa iyo pavataura mai Charamba varamba mashoko ekuti mapurisa kana pamwe nemauto vanga vachiburitsa vanhu muguta. Hatina munhu atambodzinga muguta, asi vatatichitaura navo vanga vachitaura kuti mapurisa nemauto vari kutaurira vanhu kuti budai muguta.
Aiwa, tinotenda Jonga tichivimba kuti tinenge tinewe kana vautanga kuburitsa zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika nemuchirongwa chedu chemangwanani na6 AM.
Zvandingangowedzera blessing ndezvekuti ndabvunzawo sachigaro MDC Alliance Morgan Komich kuti vanotii nekusunga kwaitwa vanhu. Vashoropodzawo kwazvo danho ratorwa nemapurisa rekusunga vanhu pamuzinda wavo, vachiti vanhu vanga varipo vazhinji vacho vanga vari maelection agent kana kuti vanga vachimirira nhengo dzadzichikwikwidza, vachiti vanhu vanga vatobva kumatunhu akasiyana siyana kuti vange vachipa zvavakawana nemashandiro avanga vachiita, vachitiwo pamwe chete nevashandi vepamuzinda wavo ndo vamwe vanhu vari kuti vasungwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga.
Ndinotenda blessing.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti havasi kufara nekunonoka kuri kuita komishen inoona nezvesarudzo kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. VaChamisa vataura mashoko aya mushure mekushanyira vanhu vakakuvara pamwe nekufirwa nehama dzavo mumhirizhonga yakaitika muHarare neZuro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pavashanyira vanhu vakakuvara pamwe nevakafirwa nehama dzavo mhirizhonga yaNezuro, avo vanga vari pachipatara chepari renyatwa, vaChamisa vati havasi kufara nekunonoka kuri kuita Zeke kuburitsa zvakabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, vachiti izvi zvinopa mukana wokuti sarudzo idzi dzibirirwe. Vati vanoziva kuti vakakunda musarudzo iyi, uye veruzhinji munyika vanozviziva kuti MDC Alliance yakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Vati chinoshamisa ndechekuti zvinobuda musarudzo yemutungamiri wenyika ndizvo zvinotanga kuverengwa, asi vari kukachamadzwa kuti zvakabuda musarudzo dzeparamende zvaburitswa veruzhinji vasingazive kuti akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika ndiani.
Kuda kuzama kukanga maresults, asi satidi zvakakangwa, toda zvakabikwa nevanhu.
VaChamisa vati vanozviziva kuti vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, vachiti vane humbo hwemapepa akasainwa nevaemerera mapato panzvimbo dzaivhoterwa. Varambawo mashoko ekuti pane nhaurirano dziripo pakati pavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, zvitevera gakava riripo panyaya zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Varambawo zvakare kuti vane kudyidzana nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakasiya basa gore rapera mushure mekupindira kwakaita mauto mune zvematongerwo enyika. VaChamisa vashorawo kupfurwa kwakaitwa varatidziri neZuro nemasoja, vashora hurumende nekushandisa simba rakanyanyisa.
President angati vanhu vapfurwa, otadza kukumbira regerero, otadza kunobata vanhu maoko, otadza kunoona nokukumburana nehama idzodzo, otadza kuti vanhu vese vapfuura ivavo vatodzingwa basa, otadza kuti vatosungwa. Hazvigoneki izvozvo. Ende wobva wati no problem ndeyekuti MDC ndoende dambudziko. Tiri muhurumende hereso, tine futi yatinochengetera, tine musoja watinochengetera.
VaNelson Mudzingwa, avo vanove sekuru womwoyo vakapfurwa vakafa muchiitiko chaNezuro, vaIshmael Kumire, vati vakarwadziwa nekuurayiwa kwakaitwa hama yavo nemasoja mumhirizhonga yaNezuro.
Izvi zvinorwadza kune munhu unenge awana hama yake yasvika pane dambudziko rakaita sairori, ichinga chiri chinhu chinonyatsopinda pamwoyo, unonyatsochinzwa chichirwadza. asi chinhu chikuru chatotarisira manje. Isusu kwatata bva kwese titarisa ma election. Takata enda kuma election tine runyararo. Takata ita ma campaign tine runyararo. Tikasvika pakunovota tine runyararo. Asi toshamisika manje kuti komweya wazomuka muno muHarare. Kuti pachitanga kupopotedzana iko kuri kutaugwa maresults ezviri kubuda pama election zvisiri zveHarare yoga asi zvenyika yese zvopedzisira zvakupedzisira zvichiuraya ma innocent souls but izvozvo zvinhu zvinorwadza chisingazivi kuti kumutemo uyu wanga wapuwa mutemo wekuti aende kunofura anga achizivawo kunofura here kana kuti wanga achingunofura vose vose kana kuti waingoda kuti anyaradzeka kuti chaiva chii hatizvizivi asi isusu kurwadziwa tarwadziwa zvisinga.
Munenge nawe mufi, vaKristu wokumire, vati semhuri, vari kuda kuripwa nehurumende zvitevera kupfurwa kwakaitwa mukoma wavo akafa nezuro.
Munhu anga ane mhuri yakati kure, ende nini kuti ndizvigamuchire zviri kutondorwadza nekuti munhu anga asiri mukati mezvematongerwo enyika. Burden yese yekuchengeta mhuri yatosiyirwa kwandiri. Saka izvizvi atizive kuti zvichange zvakamira sei. Kumbanze chenene inotodiwa nokuti munhu anga ane vana vanga vachienda chikoro mukadzi wake anoda kuchengetwa zvakanyanya. Kumbanze chenene inotodiwa.
Zvichakadai mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga vabuda padande mutande rezimu ai vachiramba kuti masoja akapfura vanhu nezuro. Vachiwenga vati masoja akazopindira kunochengetedza runyararo mushure mekunge vanhu vapfurwa nevavanoti vairatidzira ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tevera mirijonga yakamuka muguta nezuro pamusoro pezvakabuda musarudzo muguta mange makanyarira nhasi sezvo masoja nemapurisa anga achiudza vanhu vashoma vanga vaenda kumabasa kuti vadzokere kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Zvitoro, mabhanga nemahofisi zvange zvavhurwa, zvavharwa nguva dza12 dzisati dzasvika sezvo mapurisa nemauto vange vachiudza vanhu kuti vadzokere kudzimba dzavo kuti vasapinda mutsekwende. Misika inotengesa zvakasiyana-siyana kusanganisira maflea market zvavharwawo sezvo vanhu vange vari kutya kurohwa nemasoja. Kutaura kudai, mapurisa nemasoja akapakata zvombo ari kutenderera mumigwagwa yemuguta. Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pezi Sairwanya vaudza Studio 7 kuti hapana chinovashamisa pane zviri kuitika nekuti vakazvinyora mumagwaro avo kuti mauto ndiwo ari kuvhiringidza zvinhu zvese munyika. Varohanya vati kuramba mauto ari mumugwagwa kunoratidza kuti mauto ndiwo ari kutonga.
Zvinoratidza kuti Zimbabwe yaunder military rule. Ta under military rule, ta under martial court, ta under martial law, the constitution has been suspended. Mbogo zvikitwa nemapuru nemasoja hazvisi pamutemo, hazvisi constitutional, hazvisi lawful, hazvisi democratic. So vanhu vakapembedza munhu abata mai, masoja achibvisa mugaba akati mugaba enda. But mugabe astori yeproblem, problem takutoiona kuti mauta ndoanga ari problema.
Mutauriri wesangano rinomirira varwiri verusununguko vaDouglas Mahia vashorawo zvakaitika nezuro vakati hazvifaniri kudzokororwa sezvo paine nzira dzokupedza matambudziko nadzo.
Kwete kuti kuenda mudhorobheni kunorova vanhu kana kuti kunopasa zvitoro kana kunoita zvimwe zvinhu zvakadaro. Izvozvo kuva munhu asinei nemutemo, ende hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Mutemo wagara uripo kubvira mumba nepamba nemunyika. Mune mutemo, saka ngatitedzere mutemo, asi hatifari nezvakaita.
VaRichard Mahomba vanoongorora zvematongerwo enyika vari pasi pesangano reLeaders for Africa Network vanoti mirizhonga inokanganisa upenyu nevamwe vasinei nezvematongerwo enyika.
Naizvozvo zvinoratidza kuti vanhu vemunyika medu takafanha kubatana toita yatinoti ensure kuti there is peace nenguva dzese, nekuti izvozvo zvinotibetsera. Nekuti nhasi mabhanga akavharwa, vamwana vangu vachida zvimwe zvinhu zvakakosha, vana kugona kuzviwana izvozvo zvakakosha pamusaka pekuti most businesses were closed and public institutions.
Zvichakadai, munyori anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vati bato ravo rine urombo nezvakaitika, vachiti hapafaniri kutomboita mirizhonga pamusoro pesarudzo.
Hatidi kuti timborasikirwa noupenyu nenyaya dzepolitics. Tofanira kuva vanhu vanogona kuita sarudzo dzavo murunyararo, tichiziva kuti ikodzero yomwe nomwe wedu kutsigira waanoda. Haisifaniri kuva mhosva inoita kuti tiurayane kuti uyu asarudzirei kusapota wandisingasapoti.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Masangano akazvimirira nevari kuongorora sarudzo vashora zvikuru kushandiswa kwaitwa mauto nezuro mukurwisa vanhu vairatidzira, izvo zvakazokonzera kufa nekukuvara kwevanhu. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau kweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vaLizwe Jamela vati bumbiro remutemo yenyika rinosungira mauto kuchengetedza nyika, kwete kuuraya vanhu sezvavakaita nechitatu.
Yeah, kana takatarisa zvinofanira kuitwa nemasoja edu enyika, masoja enyika vanofanira kunge vari vanhu vanochengetedza Zimbabwe senyika uye kuchengetedza zvizvarwa zvemuZimbabwe. Hatifaniri kuti kana tikaona masoja achifamba tobva tatanga kutiza tichifunga kuti upenyu hwedu hwamunjodzi. Tikatarisa bumbiriro remutemo pasection 121 pasection 212 rinotarira rakanyorwa zvinofanira kuitiwa nemasoja edu. Rinoti iro masoja anofanira kuchengetedza Zimbabwe, anofanira kuchengetedza maZimbabweans, zvichireva izvo kuti basa ravo nderekuchengetedza. Asi zvatakazoona zvichiitika mumastreets eHarare neZuro, handingati inini vanga vava kuchengetedza maZimbabweans, nekuti tinoona kuti pane ropa rakatozodeuka mumaoko emauto.
Sachigaro weZimbabwe Human Rights NGO Forum, amai Justina Mukoko, vatiwo hapana chikonzero chingapiwa nemasoja kuti arwisane nevairatidzira mapurisa aripo.
Tiri kushushikana zvikuru nezvakaitika nezuro, nekuti zvatatiri kuona ndezvekuti mapurisa anga akwanisa kuti adzore panga pari kupfurikidza kune vanga vari kuratidzira, kuti pakazokokwa vemauto kuti vauye kuzoita zvavakaita. Tiri kunyanyoshushikana nezvavakasvika vachiita vasvika mumigwagwa. Kuurayiwa kwevanhu chinhu chataigona kudzivirira, nekuti vaigona kushandisa dzimwe nzira dzekuti vanhu vasaite zvekuraudzira zvavanga vachiita.
Mutauriri wevaimbova varwi vehondo yerusununguko vaDouglas Maiya vashorawo mhirizhonga yakaitika vakakurudzira runyararo munyika vachipomera mhosva kuMDC Alliance.
Daidza kuti tizivise vanhu kuti zvakaitwa nezuro zvinosuwisa, zvanga zvisingafaniri kunge zvakaitwa nokuti chiri pakati pesarudzo.
Asi mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vashora hurumende nemauto mukushandisa zvombo kuvanhu vairatidzira vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo yenyika. Vari kuongorora sarudzo pasi penyika dzemuCommonwealth vashorawo zvikuru zvakaitwa nemauto. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vari kutungamirira vaongorori veCommonwealth vaJohn Draman Mahama, avo vaimbova mutungamiriri weGhana, vati zvinhu zvinoshoresa nyika kana nyika ichishandisa pfuti kuvanhu vasina zvombo. Mapurisa vanoti vanhu vatanhatu ndivo vafa kusvika pari zvino, asi sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti vanhu vanogona kuva vachipfuurikidza, uye zvakare vanhu vanosvika makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Yechino ichiziviso chakakosha pamusoro penhau dzedu dzemazuva ose, makuseni kutanga nenguva dza 6 o'clock uye manheru nenguva dza 7 o'clock. Tichange tava kukupai nhau masikati kutanga nenguva dza 2 o'clock kusvika 5 o'clock. Kubva musi wa 30 Chikunguru kusvika musi wa 7 Nyamavhuvhu, tichange tichiwanikwa pamasaisai anoti 909 kHz medium wave, 15295 kHz nepa 17820 kHz. Teererai Studio 7 nepfenyuro yenyu inotema isina kwayakarerekera ichikuzivisai nezvinenge zvabuda musarudzo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weVatican wazivisa kuti mutungamiri weRoman Catholic Church Pope Francis vaudza vechitendero chavo kuti zvidzidzo zvavo zviburitse maonero avo ekuti mutongo werufu haubvumidzwe pasi rose. Hurumende yava Donald Trump vanhu vemutungamiri weAmerica yaburitsa urongwa hwayo hwekumbomisa kuvhenekwa kwemafuta edzimotokari kuitira kuti paonekwe mashandiro avo. Mhirizhonga yakaitika muHarare neZuro iri kushorwa zvikuru nevakawanda vari kuti munyaya dzesarudzo hamufaniri kunge muchideurwa ropa. Nyika dzakawanda dziri kushorawo zviri kuitika muZimbabwe. Mizinda yeAmerica neBritain iri kuyambira zvizvarwa zvadzo kuti zvisapinde mudhorobha reHarare sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Masangano akaita seUnited Nations, Amnesty International, Human Rights Watch, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ari kushorawo zvikuru kushandiswa kwepfuti pavanhuwo zvavo sekunge munyika mune hondo. Britain inoti mumiriri wayo muZimbabwe, amai Catriona Lang, vaita musangano nemakurukota ehurumende nhasi vakavaudza kuti vabvise mauto mumugwagwa. Vati vatambirawo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuda kuongorora mhirizhonga iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata Reverend Levi Kadenge veMethodist Church uye vaive mumwe wevakuru vemauto veZandla High Command munguva yehondo vaBernard Manyadza. Totanga nekunzwa kubva kuna vaManyadza.
Ami yatinayo yakaumbwa kubva mumaliberation forces largely. Maliberation forces anga achishanda pamwe chete nevanhu. Pakaita mistake yepano kufunga kwangu. Mukaona ami yangu National Army isiri People's Defence Force yatochinja maitiro. Ami iyoyo yakumira kuprotecta power. Ndikandi kuemfananidzo weami yamabutu seseko. Yainzi Arume National yaingomirira kutumwa namabutu. Pakaitika mistake ami yedu payakanzi National Army inofanira kunge yakanzi People's Defence Force kuti roo inyatsoita distinct kuti basa reami nderekudifenda vanhu nekudifenda constitution kwete kuenda trigger yepi masoja umwe asati ambonorwisa enemy chaiyo chaiyo atowana pekuchirova zvino nekuti kurova vanhu vari defenseless vanhu vari kutokumhanya waakuvarovera chii waakuvarovera shungu dzei saka inini ndinoblema zvachose command structure yekuti ami iyi yatrena inge fascist army regrettably chiri kutondishamisa ndichocho chekuti ami iyi yaakushaya rukudzo rweupenyu hwemunhu mukangoona ami yadaro yari actionary army.
Reverend Kadenge, chimbopinda iwo tione muri kuona sei nyaya yemhirizhonga iyi?
Tiri kungonzwawo nekuonawo zviri kungoitika. Hatifari kuti zvakadaro zviitike munyika yakasununguka kudai. Ndozvandingangotaura chete kuti hatisi kufara nazvo.
Todzoka kwamuri vaManyadza, mutungamiri wenyika ati arida kuumba komiti yekuongorora kuti chii chakaitika uye komiti inenge yakazvimirira. Zvingabatsira here kugadzirisa nyaya iyi?
Hai, mukuru wenyika ngaakonde memakizi ndiyo komanda ndichipika. Ngaatore disciplinary action commission yekuti commission yekuenda kunotakurisa kuti kuti zviitwe kuitiriswa sepolitics kunanzurudza nazurudza abva panongoda straight disciplinary action akapa miyopfutidzo neammunition ekuti endai munoita assault semuri kuassaulta kembi yeenemy akapa order iyeyo ndiye anofanira kuenda court martial period zvokuda kutsvagiridza commission kupoliticize issue isiri kuti isinei nezvepolitics. Politics ngadzitambwe zvakanaka idzo. One man one voting ngaiitwe zvakanaka iyi. Pakuzonochiunza maami kuti because ndine incumbency chega ndingonovhovhonyera kuti ndinopfuura hatiri zvinhu zvakafanana iyoyo haisiyo new dispensation yatanga takatarisira. It is negation of my values aya takaita gore rakapera muna November patakabvisa vakuru ava.
Todzoka kwamuri Reverend, ndimi vakuru vemachechi, panga gadziriswa sei?
Takungoona kuti dai vanhu vangopfava zvavo, vanhu vangomirira zvinotaurwa zvacho kuti zviitike, tongoona kuti pakupedzisira kwacho zvinobuda sei, kwete kurwa nekuurayana zviri zvaitika izvi. Tinoona zvichisuwisa zvikuru kuti chinhu chakadai chingaitike munyika medu panguva inei. tiri kuona zvichitoti wadzawo chaizvo.
Todzoka kwamuri vamanyadza, dambudziko ringagadziriswa sei rapinda musha?
Inini handizi kuziva kuti command structure iri yeZNA yakamira sei, kuti kwakabva unit iyi ndekupi, kana kuri kupresidential guard nequick reaction, nokunzi purezidendi vamutrouble iyo presidential guard chimanyai mende muneiti assault. Kuuya iri information yekuenda kunoita assault, semuri kuita assault kuita overrun and enemy camp, vari vanhu vari defenses. Mukavati vanhu vese vakapfurwa kumusana kavo. Kupfurwa kumusana kura kuti munhu avanga ari musubmission yekuti isu takurwa taakumhanya zvataona AK iyo. AK yataitaura kuti AK ndeyekusunungura vanhu, haisi AK yekuenda kunodzvanyirira vanhu. AK yandiyapiona zvino yayekudzvanyirira vanhu, haisi yekusunungura vanhu patakange tichiizezeza. Kufunga kwangu ini, unit hiyo inokwanisa kuaidha kuita reorientation kana kuti ite disbanded.
Reverend Kadenge, todzokawo kwamuri, kurwisana kune matambudziko akaita sei pachimiro chenyika?
Vanhu vaakungorwisana pasina mhosva iripo, kana kuti vanhu vari kupfurwa, nokuti hatina kuona vari kupfurwa vacho vachidzosera. Vangopfurwa chete pasina zvavanga kana vanga vachidemonstrata. Vane marights avo kaekudemonstrata. Mapurisa vanozviziva izvozvo. Dai anga ari mapurisa, handaifunga kuti nini aibva angopfuura kudaro.
Avo vanga vari Reverend Levi Kadenge veMethodist Church, manzwawo kubva kuna vaBernard Manyadza. Vavira vanga vari panhare muHarare. Zvichakadaro, Zimbabwe Council of Churches yanamatira kuti munyika muve nerunyararo ichishoropodza kupindira kwemauto. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa paUnited Methodist Church muguta reMasvingo, Reverend Temba Swela, avo vanotungamirira ZCC muMasvingo, vashora hurumende vachiti zvayakaita hazvina kunaka nekuti vairatidzira vaita izvi nekuda kwekodzero yavo iri mubumbiro remutemo yenyika.
Ichokwadi zvakaitika nezuro muguta reHarare. Isu seMasvingo province, ini ndakamirira Zimbabwe Council of Churches as a coordinator, we are sending a message to the government yekuti zvose zvakaitika izvozvo, isu sechurch we are condemning it. Whatever zvinhu zvaitika, kutorwa kweupenyu hwevanhu kufune kufura, isu tiri kukondema kuti dai hurumende yakatsvaga imwe nzira yekudispesa ndiyo vanhu, pane kutora gani put as if paita hondo. Panga pasina hondo yanga iripo, vanhu vaida kutora kuta exercise their democratic right in Zimbabwe yekufambawo vachiratidzirawo. Hapana chimwe chinhu changa chiri kuitika paya, asi takatora kutakaona kuti isu as a church vanhu vanga varikuda kusenda their message kuhurumende. Hurumende ndobva yatora futi kwakuuraya vanhu. Saka isu as a church tiri kuti izvo zvakashata, zvakaipa zvakaitwa izvozvo. Ngatimirirei maresults edu mune zvakanaka, tichimirira kuti zvomukuru wenyika aitwe announced.
Reverend Swela vati nhengo dzavo dzaita munamato wekukumbira runyararo munyika kuna Mwari panguva iyo veruzhinji vakamirira kunzwa zvakabuda musarudzo. Vati vanoda kuti vanhu vose mumatunhu ari munyika vabatane pakunamatira runyararo uye vatsanye kuti minamato yavo inzwikwe naMwari. Imwewo nhengo yeZCC, mufundisi Kurawo neMutimwi vashoropodza Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vachiti mabatiro airi kuita zviri kubuda musarudzo ari kugumbura vanhu vakawanda, vanhu vachizopedzisira voratidzira.
Chokutanga, isusu sekereke tinoda kuti vakuru vedu vanotarisana nezeki, vaudze zeki kuti zvavakunza shungu novukasha muvanhu vakubuda achienda mumugwagwa inyaya kuti zvavakavhota nemarizauza kutarisira ari kuvanonokera. Saka ngavavaudze kuti basa ngariitwe nekukurumidza. Tinotarisira kuti vakarongeka vanogona kuita zvinhu zvavanokurumidza, zvorega kukonzera kuti vanhu vaite hasha dzokuti pamwe pane zviri kuitwa nokuseri zvatisinganzwisise. Tinozvikondema, hatinei kuti ndiani akaridza pfuti iyoyo kana kuti zvakaitirwei. Hatitarisire kuti pfuti ine malive bullets iridzirwe muvanhu vachipfurwa. Handizvo, hazvisi rugara, handizvo zvatiri kutsvaga.
Mufundisi Mutimwi vativo vedzisvondo vacharamba vachinamatira nyika kuitira kuti mweya wemhirizhonga neokuurayana usabate vana veZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tinoimba kuti tichange tinemi zvakare mangwana nenguva dza6. Iko zvino ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Lejona njani mtawazo mwuse, ola mugela emweni ngenjabulo ngolesine mshaka 2 kuNcwabakazi 2018 nenguntunga milinko mom. Endabe nizetu la mshanje. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amahlanu amanela nhlanu 145 kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha elantathu 63.
Ya ekseni CM7 beku calm, everything was okay, but then gathe CMini kuthiwa sebeqalisile uku protest but then everyone should be home by 2, so sesiyendlini, we are just expecting anything.
Amapolisa athi abantu abafe ngemva kokudutshulwa ngamasotsha eHarare bayisithupha hatshi abathathu kuphela. Izitolo bezivaliwe lamhlanje eHarare, abantu bephindiselwa emakhaya ngamasotsha. Abenhlanganiso ezizebona ukhetho luqhutshwa labalwela amalungelo oluntu basola ukubulawa kwabantu libutho izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ngemva kokuthola izihlalo ezilikhulu lamachumi amane lanhlanu 145 kwathi iMDC Alliance yathola ezingamachumi ayisithupha lantathu 63. Ibandla leNPF lithole esisodwa kwathi esinye saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. IZimbabwe Electoral Commission ithi impumela yokudinga umongameli welizwe iza kwethulwa kuqala ngehola lechumi ntambama 10 o'clock. Abantu abadutshulwe ngamasotsha abafe ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo bayisithupha. Amapolisa ebetshele intatheli zindaba izolo ukuthi kufe abantu abathathu kuphela. Kodwa isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba utshele intatheli zindaba namuhla ukuthi bayisithupha abafileyo. Wengeze wathi kulimale abalichumi lane njalo kwabotshwa abasolwa abangamachumi amabili lasithupha. Abanakanelwa ukuthi baphatheke kudlakela lwayizolo lapho okutshiswe khona izimota ezithile ezigoqela ezebandla leZANU-PF. Unkosikazi Charity Charamba uthe njalo balokhu bedinga umnumzana Tendai Biti owe-MDC Alliance phezu kodlakela lwayizolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye abalimeleyo esibhedlela seParire Nyatwa emini namhlanje njalo uhlangane lemuli zabanye abafileyo. Ukubulawa kwabantu mahlayana ngamasotsha lokhu kusolwe kakhulu ngabantu abanengi okugoqela abamazwe atshiyeneyo abalisele eMelika eleBhilitane labomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Ukufa komuntu oyedwa vele yifa eningi, akumelanga size sifike enanini lezidumbu ukuthi izidumbu zingaka ukuthi size sisole indaba yokubulawa abantu. Sizibuze siziphendule ukuthi baselani bona abantu, besela nje ukuthi njengamalungelo eZimbabwe bebefuna ukuthi babekwazi imiphumela, njalo imiphumela yokhetho leyo babeyazi ngeqiniso ngendlela eyiyo esemthethweni. Ukuthi ibutho beselingenelane ezisaladeni libulala abantu, nokuthi abantu bebefuqelwani baze bafike ukuthini bangene ezisaladeni ngokhetho lwabo. Sizibuza siziphendule ukuthi nguhulumende onjani njalo ojongeni owenza ukuthi indaba size siphethe sesilapha.
Ngokubona kwakho yikuphela kokuchitheka kwegazi lokho kumbe khona sisazokubona okune?
kumele amaZimbabwe azilungiselele ukuthi kuningi okukhulu kulalokho okuzayo, ngoba abantu laba abakwazi ukucabanga, abakwazi ukukhulumisana labanye, bakhula vele bafundiswa ukubulala. Usiko lwabo lwepolitiki, usiko lwabo lombusazwe ngolokubulala, abalampikiswane kusukisela emuva ngesikhathi sempi yenkululeko kubomorogoro labomgagawo laseZambia, bebulalana bona bodwa kuze kuze kufa uTonko Gara, kuze kuze kufa uSolomon Juru nabanye singeke sibaqambe kathesi. Abazi ukubulala njalo ulimi lwabo lokusebenza, le ndlela yokusebenza yokubulala bonaba abayiba abaphethe izintambo kathesi, okunjengokuthi nje usapho lwaseZimbabwe kalizilungiselele ukuthi ngumbuso wokubulalana, ngumbuso wokuhlukumezana, ngumbuso wodlame.
Umongameli Mnangagwa uthi usola umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe ku-MDC Alliance ngodlakela lwayizolo langokufa kwabantu laba. Uthini ngalokho?
Uchamisakala amapholisa, uchamisakala labo abantu abaphethe izikhali. Njalo kumele qale kutheni usapho lwaseZimbabwe ukuze lungene ezitaladeni lutshengisele izek yehluleke ukuphatha ukhetho ngendlela eku-constitution yaseZimbabwe, ekumthetho, isisekelo somthetho welizwe. Pho uChamisa ungena kuphi kuzo zonke lezo izilinganiso?
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe, sixoxela ye ekule South Africa. Kunjalo nje bekuthule kuthecwa ka edolobheni leHarare lamhlanje, izitolo zivaliwe njalo amapholisa ephindisela izakhamizi emakhaya. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Bekungasetshenzwa njengensukwini yeHarare namhlanje, lapho amalunga ebutho abegcwele ndawana yonke bephendukisa abantu bethi kababuyele emakhaya. Iningi lethuswe ngokuvuka libona ibutho ligcwele ndawana yonke edolobho namhlanje. Omunye wabo bekungosakhulayo uPhanakosi Mthungwe.
Isituation eseHarare lapha mina nisayizwisisa. Izulu lentembo yobusuku ngagijinisa ngamasotsha, ngisagada umtshova. So manje nisakwazi ukuthi amasosha yona nje namele protected thina sengiyasigijimisayo. Ilizwe leli asikwazi ukuthi liyakuphetha ngani. Lamuhla nje thina ngene town ngibona kugcwele amatanka amasosha, asakwazi sekho safe phela, senzeni?
Umnomzana Eric Nkomo ohlala esitunguza uthi ngenelisa ngokuya emsebenzini ngemva kokubuyiselwa ngekhaya ngabebutho.
Akube nzima ngoba thina abanye besifuna ukuya emsebenzini kodwa sihlele ukusebenza ngenxa yokuthi amasosha adimile edolobheni. Kodwa ke siyathemba ukuthi kusasa ngcono ngabe vuka kungcono senelisa ukuthi siqhubekele phambili ngokusebenza.
Umnumzana Thamsanqa Luphahla ohlaziya ngenhlala kahle kaZulu uthi udlakela lwayizolo aluvezi kuhle iZimbabwe njengelizwe elokuthula.
Into eyenziwe yi-government yethu yinto ekade ngekho necessary kakhulu, and namhletha khona abantu bebexotshwa uginyiswa abantu izolo sibona abantu bedutyulwa libutho. So vele ubusethi khwanxa wangenwa vele ubona amasosha eseyimayima uhluvele wesabe uhambele kathana ngoba ungakwazi ukuthi khona kungenzakalani. But asinto yade siyikhangelele, sikwazi ukuthi iZimbabwe ili lizwe nje lokuthula, kodwa lokho sokusenzakala ukusitshayisa ngovalo njalo kusenza singakhululeki kangako.
Unkosazana Chena Incube esakamusi seHarare uthi ungene kuhle edolobheni ekuseni kodwa uzimisele ukuthi loba yini engenzakala abuyele ngekhaya.
Ya, ekuseni siye emsebenzini bekukhawum, everything was okay, but then ngathe siemini kuthiwa sebeqalisile ukuprotesta, then everyone should be home by 2. So sesiyendlini, we are just expecting anything.
Abebutho baqale ukungena edolobheni emveni kokutshengisela kwabacazengelwa ukuba ngabalandeli bomanyano webandla ophikisayo owe-MDC Alliance. Abantu abaningi balinde impumela yokhetho lukamongameli ngamehlo abomvu, kodwa iningi lithi ikhomishini ebona ngezokhetho ezekhi ingabe isicila ngokuphuza ukwethula limpumela osokusenza ikusasa yelizwe ingaqondakali. Kusenjalo ibandla leZANU-PF yilo eselithole amalunga edayela ephalamende amaningi ukwedlula amanye amabandla. Leli bandla lithole izikhundla ezilikhulu lamashumi amane lane 144, lilandela ngumanyano we-MDC Alliance othole amashumi ayisithupha lane 64, kuthi ele-NPF linqobe eKwekwe Central kwasekusithi ilunga elizimeleyo ephalamende uThemba Mliswa wanqoba enothoni. Izekhi zakwazisa impumela yokhetho lokudinga umongameli namhlanje ntambama. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje kobulawayo khona amapolisa ebenyakazela ndawana yonke kulandela ukuqhamuka kodlakela izolo emaofisini ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Kodwa kuthe ngokuya kwesikhathi amapolisa la abuyela ezinkambeni zawo lanxa nje bekulokhu kulokuvothelana kuleli dolobho. Kubika intatheli zindaba yethu uChris Gande.
Amandla zebandla le-MDCT zilandule ukuthi amalunga aleli bandla kobulawayo ayenze ubudlwangudlwangu zathi zona besezijabulela nje kuphela lanxa iStudio 7 ibone amatshe kade esetshenziswa ukuvimba imigwaqo. Lokhu kubangele ukuthi amapholisa axotshanise amalunga la angene emahofisini abo ababhaxabule kabuhlungu abanye bakhona kuthiwa babotshiwe. Umsekeli kanobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla unkosazana Helen Mpofu uthi amalunga befuna nje ukujabulela impumela yokhetho ejengise ukubana umanyano MDC Alliance unqobe kuzo zonke izihlalo zikamanisipala wakobulawayo waphinda wanqoba phose zonke ezedale lephalamende ezesigaba sebulawayo.
Ama youth abuyile lapho sizini befuna ukuzigidela ukucelebrate ukuthi lawo kusimini. So bathe be celebrate khona phana begida bephakathi. Babone sokubuya i riot levela e February. Isiqalisa ukujumpa ama tena ho. Isichaya abantu. Ngathi yachaya abantu nabantu phakathi. Abanye babale. So bathi akula muntu ocelebrateayo. Abantu abasuke behamba.
Unkosazana Makoto Ngamahlangu wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWoza uthi bekungamelanga kube lobudlwangudlwangu obenzakeleyo ngoba ukhetho luqutshwe ngemfanele.
Baphosisa kakhulukazi ngoba nxa besimpumela kayihambanga kahle kathesi ama-results esilawo ngaba i-National Assembly aka-president asikabi lawo so bona basebesole yaphi kodwa singananzela vele inkulumo zika-Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance amagama akhuphayo ukuthi khona umarali akhe awugcina ukuthi khona awasoze bamukele enye impumela yokhetho engabiyi ukuthi wona yiba bawinileyo. Kompana kwamele sihlise kunanzela ukuthi kuyasolisa ukuthi ngeke nxa usayancintisa uyakwazi ngizadliwa umizaphumelela.
Omunye oncintise kukhetho kodwa wanqotshwa umnumzana Joshua Mhambi uthi impumela yokhetho itshengisa izifiso zikaZulu.
Well, ngapha kobulawayo mbona ngani kuqhutshwe kuhle abantu bakhulumile abafuna ukukutsho ngokuvotela i-MDC Alliance okusobala. Eharare kulohlupho kuyaxatshwana kuyaxokozela nimadolo nzima ukutsho ukuthi bakhala ngokuyikho yini kumbe ngokungayisikho. Kodwa engonanzeleleyo ukuthi indlela izano evotelwe ngayo kukhanya abantu bayafuna ukuthi ibabuse okweminyaka engu-5 elandelayo.
Lanxa amapholisa abegcwele indawo yonke abantu bathi abengabahlukuluzi kodwa ezenzela umsebenzi ngokuthula. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguChris Gande.
Asamben matuta siyo vota.
Asamben matuta siyo vota. Sivote lenkolo.
Nansi isaziso esiqakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho. Ngomvulo phela mhlaka 30 kulinyanga iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo-6 o'clock lezantambama ezika-7 sizabese silethulela njalo izindaba emini kusukela ngo-2 o'clock kusiya ku-5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka-7 ngoncwabakazi sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz, la ku 17820 kHz. Khongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho. Abinhlanganiso ezizeqapha ukhetho lweZimbabwe kanye labalwela amalungelo oluntu sebethule kakhulu ukubulawa kwabantu abayisithupha ngamasotsha ekutshengiseleni kwabasekeli be-MDC Alliance eHarare izolo besithi iZimbabwe Electoral Commission iqilibezele kukhetho. Kubiga uMavis Gama.
Okhokhela iqula labazoqapha ukhetho phansi kwenhlanganiso yeCommonwealth owake waba ngumongameli wawele Ghana umnumzana John Dramani Mahama uthi okwenzakale eHarare kuyadanisa. Inhlanganiso ezikumanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum labo basole kakhulu ukwenza kwabakubutho. Umgcini sihlalo wamalunga ebhodi yalumanyano engumkhokheli weZimbabwe Peace Project unkosikazi Justina Mukoko uthi bekungamelanga aphume amasotsha ngoba amapholisa ebesanelisa ukuqhuba umsebenzi.
Lokhu okwenzakale izolo akuhambelani lemthetho yesizwe ngoba abantu bavunyelwa ukuthi batshengisele kodwa betshengisela ngokuthula. Bekungafanelanga ukuthi kulethwe amasotsha emgwaqweni. Besibona ngani amapholisa ebesenelisa ukuthi ehlise udlakela obelukhona emgwaqweni kuhambelana lalokho akade bekhuluma ngakho. Kodwa esikubone kusenziwa ngamasotsha efika emgwaqweni kulusizi kakhulu. Sikhangelela ukuthi abenze lokho kufanele bajeziswe balethwe kuxwayisise ukuthi kuyini okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abenze lokhu bajeziswe ngendlela efanele.
Okugcizelelwe ngelinye njalo ilunga leboard le-NGO Forum elisebenzisana labeZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela.
Nxa sikhangele indaba yamasotsha siwabona izolo emastradeni eHarare ngilosizi kakhulu ngoba sabona abantu begijinyiswa, abanye betshaywa, abanye bagcina besifa ezandleni zamasotsha. Singakhangela i-constitution yethu yeZimbabwe ku-section 212 kusobala ukuthi umlando wamasotsha yikulondoloza lokugcina iZimbabwe lokugcina abantu beZimbabwe.
Kusenjalo abasakhulayo bezana uPF basekela ukulethwa kwabebutho ezitaladeni ukuyabhula umlilo wabakade betshengisela besebenzisa ama-petrol bombs ukutshisa izimota zabantu lokubangela umonakalo emahofisini awezana uPF. Laloba abasakhulayo laba becala abe-MDC Alliance ngokwenzakaleyo bathi kabayi kuphindisela. Umnumzana Felix Mpofu uqondisa inhlelo zezana uPF kuhlangothi labasakhulayo. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association labo bacala inkokheli ye-MDC Alliance umlando wokubangela imfa yabalahlekelwe imiphefumulo kusehlakalo sayizolo. Kodwa umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uyalandula umlando wokutshotshozela lolu dlakela. UChamisa utshele intatheli izindaba ngesikhathi eyekhalela abalahlekelwe izihlobo zabo kulesi sehlakalo esibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lokuyabona abalimeleyo.
You must look at the situation. You have an armed civilian who is attacked by live ammunition. Is that normal? Even in Banana Republic, is that normal?
Kumele kukhangelwe ukuba besinjani. Uthola ongahlomanga ehlaselwa lisotsha elihlomileyo. Kulungile nakho nokho. Abantu bathi uZulu besenza udlakela kodwa iqiniso yikuba lanxa abantu betshisa izakhiwo ngasikho isizathu sokubahlasela ngemibhobho ikuphosisa lokho.
Okugcizelelwe yisikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
abantu bezimbabwe basoziwula bayakwazi ukuthi upresident esishamisa akala masotsha awathumele ebantwini le mbhobho ukuthi bazodubula abantu othumele amasotsha ebantwini ngupresident u-Emmerson Mnangagwa nguye lo mlando wokudubula abantu kanti wakubona ngapho ukuthi kuyathiwa khona umuntu obuleweyo nguye olecala ngwephansi kwavela ngakhonokho angazi ukuthi yibuhlanya obungakanani kuyethusa lokho esesimelele ukuthi balethe ama-results
uchamisa uthethe leli thuba ukulandula ukuba kule nkulumo azenza nomongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane incwethi kwezombusazwe zesabela ukuthi ukulwisana kwabesabelo sePuntland kwele Somalia labelizwe elahlubuka kulelo eleSomaliland kungahle kunike ithuba amalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo ukungenela kulingxabano. Izabelo zeMathebeleland zaziwa kakhulu ngokuzonda ibandla leZANU-PF ngemisebenzi yaleli bandla kusukela kumpuqazo weGugurawundi kusiya kudaba lokusilela kwentuthuko. Kodwa isimanga ikuthi uZulu weMathebeleland North kanye laseMathebeleland South uhlamukele ibandla leMDC kukhetho luka-2013 wavotela ibandla leZANU-PF phose kuzo zonke izigaba. Lokho sokwenzakele njalo kukhetho lwalonyaka. Umbuzo omkhulu ngothi nxa abantu beMathebeleland beyizonda iZANU-PF kungani beyivotela kangaka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo nqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central edalele parliamente umnumzana Thande Kozintimkandla lengcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga. Umkandla usungula lingxoxo.
Indaba emaNdebeleni lomtshado weZANU-PF ingathi iyaxaka. Kodwa nxa ngithi ngiyahlolisisa ngelihlo lami ngibona abantu bakithi ngapha emaNdebeleni ubuyanga lokuswela sokwabaphendula izigqili zalo ophethe kuyisikhunyana okuncinyane. Mbone ngathi abantu sebazitshela ukuthi nxa bengatholanga kuyisikhunyana lokho komumbu bokwani bazakufa ngendlala. Babe sebesithi okungathi kufa kuyini indlala idlisa amanyala. Ngobana bayatshelwa ukuthi nxa lingasivotelanga thina lanxa bengabathanga ngogodo bengabathendisanga bayakhutshwa enhlelweni zamabele lenhlelweni zenhlanyelo khathesi bekuphiwa inkomo. Ngibone ngathi ngenxa yokuthi iZANU-PF iyenelisa ukuthi banike khona okokuncane ebapha khona abantu bakithi bacina bezidela bezilahla amathambo lanxa besazi ukuthi iZANU-PF yenza ububi obuningi kakhulu. Kabasakhangeli ngelihlo lesigaba yilowo lalowo muzi usukhangela ukuthi bazaphiwa i-50 kg ingabi buya kanye inyanga ezintathu beziyisithupha babe sebesithi hayi kungcono siza kufa sike sancinda ezanwini. Ngitsho ngiyo umbono wami engiwubonayo lowo ukuthi lanxa bengayithandi abanye babo kodwa indlala idlisa amanyala.
Dokotela Mhlanga uyakhuluma lapha ubaba uMkandla. Siyakwazi kule ndaba eGugurawundi bayakhala kakhulu abantu beMandebeleni ngaleso sehlakalo. Kodwa kusukela ngomnyaka ka-2013 kuze kube lamhlanje sebephindile njalo abantu beMathebeleland South labeMathebeleland North bayivotele iZANU-PF. Kungani ngokubona kwakho?
Ayisikho ukuthi abantu beMathebeleland iZANU bayayithanda lokuthi bazimisele ukuthatha layo. Kungenxa yezinto eziningi esezenzakele, ngicela ukuthi ngizibalise. Okokuqala, njengoba ubaba uMkandla ekubikile nje kwabasobala, into le esingathi phecelezi ngesilungu yi-poverty. Ungancindezela abantu isikhathi eside, ngitho bekuphila khona ngokwakho, kubafikise kusibangaleziyasesane seGugurawundi ukuthi babobeze babone ukuthi akula lutho abangaleza ungekho wena. Bafika bacina sebeku-situation esingathi ngesilungu yi-poverty of the mind. Abantu laba sebeku-situation ezengaleyi, nxa usubalanda ubanikeza ngitho umgani wenhlanyelo, ubanikeze lokuzimbuzo okubili okuthathu kumbe inkomo ezimbili ezintathu ukuthi nanzi inkomo zamafiso sengani lilimise abantu labana bagcina sebekubona ngazani wena unguJesu owesizulu uMesaya. Yiyo indaba yokuqala iprofethi abantu bakithi bakusimo somesaya. Esibili, iMatabeleland isi-affectwe kakhulu esingathi ngesilungu ngama-migratory patterns. Abantwana bezanu abayibo abantwana bezanu from Mashonaland iningi labo sebengene baze bayafika emsamu eMatabeleland.
Baba uMkandla siqibe engamafithane ukunqoba kwezanu PF lokho kutshoni ikukusasa elizwe leZimbabwe.
Mina ngombono wami ngibona ngathi ingoma iyona leyo eloku iphinda khonapho njengoba okamhlanga la ayibeka kahle ukuthi sivele nje abantu bakithi sebavalelwa ekhoneni kuswelakala angazi ukuthi ntukuntubani engaba khona ukuthi baphume. Kanti izanu emini ebusuku lanini igqiba abantu baye ezabelweni zakithi. Abantu bakithi babe sebebone ngathi laba bantu babuye ngendlela yokuzoncedisana labo ngoba bona babuya bele zinto zabo. Uyatsho hamba uye eWest Nicholson wehle ungaza kuthi usegwanda usiyafika kubodwala. Ungaza kuthi ukuthi yigwanda u-28 district. Kuyafana nje lokuthi ngeyinye engxenye ye-Midlands eMashonaland. Ngakho abantu bakithi sebangena emseleni wona lowo basebenzela laba bantu ngoba labana abantu babuya belezimali zabo babaholise itshintshi ngathi itshintshi ingcono abesesithi futhi xa usafuna umsebenzi votele izanu kuzathola okuyitshintshi lokube ngutheketha uthole lokuyimputshana lokhu. Ngibona ngathi uhlupho luyaqhubeka lusiya phambili. Angazi ngokuthi kuyaze ukuthi ngesabela ukuthi kwelinye ilanga intanga entsha yiyo mhlawumbe ezakhulula umkhono lo emaNdebeleni besuka lapho abasuka khona besebesithi kwanele asiza kufuni lokho.
Kuyiphethe ngamafitshane Dokotela Mhlanga.
Njengoba nesisho bakuMkandla imfumba isentanga kule intanga encane ngelinye ilanga kuzovuka khona uthuthuvo oluzathi sokwanele asisekho isikhathi sokuthi sibe silokhe singabantu esiselelwa intshintshi yabantu beMashonaland asisayifuni. Liyeza ilanga elinjalo, ilanga elinjalo ilanga eliyisithutha lizoba khona.
Udokotela Brilliant Mhlanga incwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla onqotshe kukhetho lokudinga umeli weGwanda Central ePhalamende. Kulesi zalwane seZimbabwe esidutshulwe safa kwele South Africa lamhlanje kuseni ngesikhathi ikhombi abehamba ngayo isuka eJohannesburg isiya eZimbabwe ibanjwe inkunzi. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kombiko wethu lesikhulumeli samapholisa eLimpopo uKenel Mwache Ngwape, odutshulwelo ubesekhombini ebithwele abantu abangamachumi amabili lambili ilubhekise eZimbabwe emadabuka kusa. Bathe befika eKrenskop Toll Plaza kwaba labantu abacela ukuchitha amanzi. Besenza lokho kuqhamuke izigangi ezine zihlomile zaqala kubathathela omakhalekhukhwini imali lokunye abebekuthwele. Ngaleso sikhathi kubikwa lo dutshuliweyo ezame ukuthathela isinye isigebenga lesi uvolovolo lwaso watshaywa luhlamvu wahle wafa qede lapho izigebenga lezi zabaleka. Amapholisa acela lolwazi ngalezi zigebenga ukuthi athintane lo Captain Richard Boshomane ku 079 89 45 501 gumbe bebike enkambeni yamapholisa eseduze. Lesihlakalo sesengeze kwesaba kuzalwane zeZimbabwe zona ezithi kukhanya kuyanda ukubanjwa kwenkunzi kwezimota ikakhulu amabhasi athwala abantu phakathi kweJohannesburg leZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thubehle Banda uthi bakhathazeke kakhulu ikakhulu ngoba ziyanda lezehlakalo zokubanjwa inkunzi kwamabhasi lamakhombi athwala abantu.
Kusobala ukuthi umuntu uma kuyikuthi ufuna imali fast money kumbe ufuna something nje uma engangena emabhasini uyakwazi ukuthi uzayithola imali kumbe uzakuthola ukudla kumbe uzokuthola ini. So kumele ukuthi abantu befunde uku-investa in security njalo bebe-strict endabeni zamaphepha ukuthi ongena ebhasini ngubani.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe obuya abe ngumculi uPretty Ndlovu.
Ngibona ngathi ukubanjwa kwamabhasi abantu abasebenza emabhasini vele yibo abalesandla ekubanjweni kwabantu ngoba angeke uthi ibhasi suka lapha ithi siyafika maybe kwenye indawo uzothiwa khona abantu abagibela kumele bayehle besiyachitha amanzi kutholakala ukuthi khonapho lapho abachithela khona amanzi sokulezigebengu sokubanjwa abantu.
Umnumzana Promise Banda uthi yinye kuphela into engaqeda ubusela obubhahileyo kuzalwane zeZimbabwe.
So into okumele iyenzeke yikuthi ekhaya eZimbabwe akuzanywe by all means ukuthi ilizwe lilungiswe. ngenxa yokuswelakala kwamathuba emsebenzi ngoba sesibaningi kakhulu lapha ipopulation esilapha eGoli. Yikho kwenza ukuthi abantu bebamba inkunzi. Njalo ngeke bekume ezilonga.
Siyabonga olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.